Gomba Ramaphosa vakati nyika yavo yatora danho iri mushure mekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere ichi. Asi vakati miganho iyi icharamba ichishandiswa nemotokari dzinotakura zvinhu zvakaita semafuta edzimotikari, midziyo pamwe nevanhu vanenge vachipinda munyika kuzorapwa. Asi vaRamaphosa havana kujekesa zvakazara pamusoro pezvizvarwa zvekunze izvo zvakange zvapinda muSouth Africa mitemo iyi isati yadzikwa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaCosmas Zowa vati vanotambira zvakatarwa navaRamaphosa kunyange hazvo zvichaomesera vanhu vakawanda.
Hongu yedu paurongwa hwePresident tinonzwisisa, asi hedu vazhinji vedu vanobva kuZimbabwe tiri kutochemawo nenhau yekuti tizozivawo kuti tine takuzorarama sei, uye gore rino ragara rakaoma. Saka saizvozvo hatitozivi kuti kana tichida kuti tiende kumusha kudzoka kwedu zvinenge zvichifambiswa sei. Saka izvozvo zvinhu zvatachida kutokumbirawo kune vakuru vedu vanotimirira muno muHome Affairs kuti vatigadzirisire.
Vazuva vati mhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa inorarama nekushanda munzvimbo dzinotengeserwa hwawa idzo dzakavharwa pasi pemitemo mitsva iyi.
Isu wacho tiri muno kana kwakavharwa kumabhodha sekumira kwazvakaita nguva inoyi, tichaitawo sei kunyange wafirwawo nehama kana kuti chii chinenge chaitika? Hama dzedu dziri kupera kufa muno, vamwe vanofa nekuponda nekupondwa, vamwe vacho ndo vanofawo nekurwara. Saka zvinhu zviri kuomesera isusu maforena vanhu tinova tinobva kure kune dzimwe nyika tichiuya kuzoshanda muno. Saka zvinhu zvikuru chaizvo zvatiri kushushikana nazvo, zvatinotochema kuti kudai vatanga vatizivisa vatijekesera nenguva.
Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vatiwo mhuri zhinji dzinorarama nekushanya muSouth Africa kuzotenga nekutengesa ndidzo dzichaomerwa zvikuru neupenyu.
Zviri pachena kungoti kana mabhodha achinga avhagwa, vava vachitenga kuSouth Africa nokutengesa kuZimbabwe, vanenge vava nedambudziko rokuti havachina chokurarama nacho. Saka apa pakagozhera vana veZimbabwe vazhinji, zvikuru sei futi ivo vava vachibva kuSouth Africa vachiti vari kudzoka kumusha. Asi chatongofanira kuziva ndechokuti hazvisati zvava pachena kuti vanodzoka vari kurambidzwa kudzoka kuZimbabwe.
Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vati kunyange hazvo ruzhinji ruchichema nekuvharwa kwemiganho, chakakosha inyaya yekuti vaRamaphosa hapana zvakawanda zvavasandura kunze kwekukurudzira kukosha kwokuzvichengetedza.
Vanga vachitarisa vanoona kuti president vanga vakatisununguke, uye vanga vachiratidza kusanyanya kusungikana kwavanga vachiratidza nguva yapfuura yavakatura nauro yakaita seiyo izvakare. Kurukuru ndechekungoti president vati level haisi kuchinja, South Africa iri kuramba iri palevel 3.
Mumiririri pamuzinda weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vari kunze kwenyika. Pari zvino South Africa yave nevanhu vafa nechirwere ichi vanopfuura zviuru makumi matatu nezvitatu nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe, kana kuti 33,579 kana kuti 33,579, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mirioni imwe chete nemazana maviri nemakumi mashanu ezviuru kana kuti 1.25 million. Asi hazvizivikanwe kuti kune zvizvarwa zvingani zveZimbabwe zvakafa kana kubatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.